emakore anodarika gumi muHarare manga muchiitwa vanhu vachiita denga vashonga mawetlands achitengeswa nemaland barons neavo vanhu vanozvipi maland barons vachizviita zvakare vatungamiri vekumapato ematongerwo enyika tikatarisa kumapadhoki kunonzi kumapadhoki tichipinda nekunana korobra kuwadzana tinoona kuti kune waimbovewamiriri muparamende kune mamwe macancellors tinema officials anotozivikanwa kuti aitotengesera vanhu kuiva kwemvura yakawanda kuri kuitika mugore rino kunenderera mberi kwematambudziko agara ari kuramba ariko sizeni yega yega pakunonaya vanhu ivavo vari kutengeserwa munzvimbo zvingabvumidzi kuvakwa asimiri kuti mawetlands vanhu ivavo dzimba dzavo dzinozara nemvura.
Semaonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Chiri kuitika ndechekuti maland barons aya paanotengesera vanhu masemu vanochimbidza kuvaudza kuti vawake nekukasika kuitira kuti vashandise section 74 yeconstitution iyo inoti munhu haagoni kubviswa paanenge achigara kana kupadzirwa chivakwa chaanenge awaka pasina court order. Saka maland barons nemaofficials ekanguru nevamwe vose vari kuita zveuori yekutengeswa kwematetland kana kuti country land vanozivisisa section iyoyo yeconstitution. Saka vari kuvakira mumawetland tichoziva kuti zviri kunze kwemitemo.
Mataura imi kuti pane vanonzi maland barons vanoshanda sei vanava, uyezve sei vasiri kuwanikwa ivo vachisungwa nemapurisa kana kuti nehurumende ichivamisa kuti vaite zvavari kuita izvi?
Hurumende painoti kana nekanzuru painoti tirikuda kubvisa vanhu tinovagadzike kana kuti panzvimbo kuti vabatsirwe. Machairperson emacooperatives kunyanya kubudirire vari kutowana kurarama kubudikidza nevanhu vari kutambudzika ivava, vanovabhadharisa mari, mari yavanozoshandisa kunopa zveuori kune vanhu vari mukanzuru, kune vanhu vari muhurumende, zvekuti havatori kuti vanhu ivavo vabatsirwe, vawanirwe kwekuti vanogare kwakanaka. Idambudziko rinoramba riripo nekuti hurumende ine policy zvakare yeferal development zvinoreva kuti munhu anopiwa pekugara, apiwa pekugara haana mari yekuti aaite sevhishini vanonzi vatai mugare. Panozoitwa masevhishini akafanana nemarodzi, masuwa, mvura, vanhu vaakutogara ipapo.
Mungati imi sei risiri kugadzirika pari zvino dambudziko iri?
Kunzvimbo idzodzo dzose dzamabudiriro kuwadzana vanhu ivavo vakatogara zviri kunze kwemutemo zvavanotoziva, uye pavaibhadhara mari vaitobhadhara vachitosimbiswa nevamwe vashandi vekanzuru vamwe nemamwe mapoliticians vachitoudziwa kunzi hapana anokubvisai tinozvigadzirisa. Saka ndedambudziko ritoripo iko zvino.